manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikunguru 11 2019. Makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutevedzeri watsachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala vanonyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Vemabhizimusi nevemasangano akasiyana-siyana muulawayo vanosangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazeye matambudziko emvura avhiringa guta iri. Chikwata chemaJames chosangana neSri Lanka mumutambo wacho wekutanga kumakwikwi e2019 Netball World Cup kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekubhikita ravharira mutirongo mutevedzeri watsachigaro weMDC uye varumiriri wezengeza West muParamende vaJob Scala mushure mekuramba kutambira chikumbiro chokuti vaScala vatongwe vachibva kumba kwavo. Gandri Maramba anotipanya iye.
Mutongi wedare remagistrate amai mare wanazo gofa vapa mutongo wekuti vaScala avari kupomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende vatongwe vachibva mutirongo uye vadzoke zvakare mudare musi wa24 chikunguru. Mutungamiri wechikata chemagweta avaScala vaAlec Mchada Hama vange vaisa chikumbiro mudare chekuti vabudiswe mutirongo nekuti mapurisa akatyora mutemo unovasungira kuti vaendese musungwa mudare redzimhosva mukati memaawa makumi mana nemasere kubva panguva yakasungwa mupari wemhosva.
Isisi patapinda mudare taisa chikumbiro chekuti izvo vaScala vanga vagarisa vakasungwa nemapurisa sezvo mutemo unotiwo munhu akapedza 48 hours asati aiswa kudare redzimhosva anosungirwa kuti achibva adzikinurwa asapinda mudare redzimhosva. Saka ivo vakasungwa musi wa10 nemapurisa na8 o'clock makuseni, asi kuno kukoti vadi vazosvika na quarter past 9. 48 hours dzacho dzatopfuura, saka taisisa chikumbiro chekuti sezvo 48 hours dzacho dzapfuura vachibva vadi varegedzwa zvavo.
Asi muchichisi wenyaya vaelson Chabarika varamba kuti vaScala vabudise vachiti mhosva yavakapara ihombe. Vamuchade Hama vati kunyange hazvo mutongi apa mutongi wake ivo nevamwe vake vanoti vaHarrison Ngomo, vaJeremiah Bhamu, vaDouglas Monzora pamwe naamuzare Tatenda Shoko vakuenda kudare pamusoro mumasvingo kundoisa chikumbiro chekuti vaScala vatongo vachibva kumba.
Saka iko zvino izvi vanzi vambondogara kutirongo kusvika musi wa24 mwedzi unoyu, asi iko zvino zvatakuita takudi takuenda kudare guru redzimhosva reHigh Court kwatinondokumbira mari yechibatiso yebhairi kuti vatongo vachibva panze.
Mudare umu vaScala ava vachange vachigara kumasvingo remand prison vapiwa mukana wokupa huchapupu vakanyunyuta mabatirwo avakaitwa nemapurisa vachiti vakashungurudzwa. VaScala vaudza dare kuti vakabviswa kuHarare vachiiswa kubhikita magwata avo pamwe nehama dzavo vasingazivi. Vati vakauya kubhikita vakakumbwa nevarume vakapakatira pfuti uye vakasungwa maoko nemakumbo pamwe nekupfekedzwa chisaga musoro mavo kuti vasaone kwavari kuenda. Vatiwo vakanyimwa chikafu nekurambidzwa kumwa mishonga yavo yeBP kwemazuva maviri. Vamuchada Hama vaudza dare kuti zvakaitwa nemapurisa zvinotyora kodzero dzavaScala. Vakurudza dare rikomekedze kuti mabatirwo akaitwa vaScala aferefetwe. Mutauriri weMDC vaDaniel Molokelo avo vange vane umwe utungamiri padare apo uwo unosanganisira murongi wemisangano vaAmos Chibaya vati havana kufara nemutongo wekuendeswa mumwe wavo mutirongo wakamirira kutongwa.
Tinonza kusafara, tinonza kusakutsikana, dai zvichibvira dai atokumbira kuti aitwe chii. Chikumbiro chachiri chokuti atobudiswa nhasi because the 48 hours dzacho dzange dzakwana nenyaya yanga akomburana nayo kuti haana kubatwa mushe. Saka judgment yacho haina kuenda mushe. Tinonza kusafara, tirikuchema naye.
Imwe nhengo yeMDC Valaf Moshi nopusa vati mhosva iri kupomerwa vasikale ndeyenhando.
Dzekutamba hadzisi mhosva dzinogona kunzi dzinotenderwa kuti dzingawana dzingararama mukoti, nekuti nyaya iyi ukaitarisa inyaya yezvinhu zvinonzi zvinotaurwa parali, uye ukatarisa kuti nemhaka yeMDC ichirarama, MDC inoraramira kubvisa ZANUPF kuti tiunze utongi hwejekerere munyika. So kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti hurumende iripo ibve hazvisi zvinhu zvinosungisa. Kutaurwa kwemashoko ekuti tinoda kuti vamunangagwa vabve hazvisi zvinhu zvinofanira kusungisa, nekuti vamunangagwa varipo pachigaro, nekuti vakatombobvisawo vamugabe pachigaro. So kubviswa kwavamunangagwa haisi mhosva, ndochokutanga. Kubviswa kwavamunangagwa zviri pamutemo, zvinhu zvatiri kuita sevanhu vemDC. So vasikala havana mhosva, vasikala vangotaura zvatinotaura zvatinoda isusi vana veZimbabwe.
Hurumende inoti vasikala vakapora mhosva iyi musi wesvondo chikunguru 7/2019 kumanda dzaka, apo vakataura pamusangano webato ravo kuti vachabvisa hurumende iri kutonga gore ra2023 richaitwa sarudzo risati rasvika. Vasikala vakazvipira kumapurisa epaHarare Central musi wechipiri ndokubva vavharirwa muchitokisi. Vakazoendeswa kubhikita nezuro magweta avo asina kuziviswa. Vasikala avo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vava munhu wechimakumi maviri nemumwe chete kusungwa nemhosva yakadai gore rino. Vakawanikwa vane mhosva vanogona kutongerwa kugara mujeri kwemakore anosvika makumi maviri. Vatsigiri veMDC vazadza imba yanga ichinzwika nyaya yavasikala, uye pange paine mapurisa akati wandei padare nhasi kudarika mamwe mazuva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Vemabhizimusi pamwe nevemasangano akasiyana-siyana ane chekuita neguta reBulawayo nhasi vasangana nevakuru vekanzuro yeguta iri kuti vazive nezvematambudziko avanoti ari kukonzerwa nekuvharwa kwemvura uko kunonzi kwatora nguva yakareba. Mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe, vaVictor Nyoni, vanoti kuvharwa kwemvura uku kwave kukanganisa mafambisiro emabasa nenhengo dzavo idzo dzinoda mvura mukuita basa zuva nezuva. Asi vanoti vavimbiswa nekanzuro kuti mvura ichange yave kuwanikwa kutanga kwesvondo rinouya, sezvo basa rekugadzira michina riri kuitwa kudhamu reCriterion riri kutarisirwa kupera mukupera kwesvondo rino. Guta reBulawayo rinonzi rapinda musvondo repiri risina mvura zvichitevera kugadzirwa kwemichina nepombi inopomba mvura. Kuti tinzwe mafambiro aita musangano, tabata vaNyoni kuti vatsanangure.
Ichokwati kuti nhasi mangwanani tasangana necity council nemamwe maorganizations kuongorora nyaya yemvura kuti tingaita sei kuti tibatsirane, tosanganisa musoro kuti tione kuti mabusinesses how they can deal nenyaya yemvura yatina kuprovhaidha.
Saka vekanzuro vati nenyaya iyoyi,
isisu tatenda council nestansi akaitora kuti iorganize musangano wekutaura nemabhizinesses nemamwe maorganizations anonzi mastakeholders. Saka vakizoenda kwandiri programu iripo, programu iripo ndeyekuti kune mvura shoma and kune problem yekuti infrastructure yekubhureweyo needs attention, rehabilitation. Saka they presented situation yavo iyoyo kuti vari kuita zvese to ensure that mabhizinesses anoendera pamberi echiwana mvura.
Saka imi sevemabhizimusi magutsikana here nezvatsanangurwa nekansuro?
Yes, tagutsikana to the extent yekuti vaisina kuti vari kuita chii kuti vati attend to problem iripo. But tine concern yekuti inyaya yeinfrastructure inyaya yakagara iripo. Bulawayo yaita makore 125. And up to now, still dealing with my problems, the infrastructure. You know what? City council, government, national government, but also, I'm going to come together, once and for all. The because it will affect production of my company, and at the same time, you know, when I could chase away my investors.
Ko matambudziko emagetsi ari kubatawo sei mabhizinesi enyu?
Magetsi dzasanada nyaya inetsa zvikuru, and in fact nyaya iyoyo yakakonekta nyaya yemvura. Pump water, you need magetsi, and kana kusina magetsi, that means mvura isiko where you know it's supposed to get. But the other direct problem DOA production again, kuti most of the time kusina magetsi, and therefore production not get.
Saka vekanzuru vati vanotarisira kunge vapedza kugadzirisa michina yavo iyi riini zvekuti mungawana mvura.
Pari kutazura vhiki rinouya, pari kuti vanogona kupedza paweekend iyo.
Avanga vari mukuru wesangano rinomirira vemabhizimusi reAssociation for Business in Zimbabwe vaVictor Nyoni vachitaura vari parunare muBulawayo neStudio 7. Takundikana kunzwa divi rekanzuru yeBulawayo panyaya iyi. Bato guru rinopikisa munyika reMDC nhasi raparura gwaro rarichatevedzera mukuedza kugadzirisa zviri kunetsa munyika munyadza zveupfumi pamwe nematongerwo enyika. Vachiparura gwaro iri, mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vati sebato rezvematongerwo enyika vakazvipira kugadzirisa zviri kunetsa munyika. Blessing Zulu Studio 7 abata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji nezvegwaro ravo.
Taparura gwaro rinopa munongedzo wekunoenda nyika kuti nyika ibude mumadzodzo kuterevende yairi. Kudambudziko renyika igakava sarudzo dzine gakava nekuti vanhu zvakavhotera nezvakataurwa Concord hazvina kuwirirana. Dambudziko riri munyika ndere governance hutungamiriri hunenge huchida kugadziriswa. Saka tataura isu nhano dzinokwana shanu dzinofanira kuti nyika ino ipinde atingati masignpost kana zvikwangwani zvinofanira kutikwa nenyika zviri nhano zvingatorwa zvikamu zvingatorwa nenyika kuti pedze dambudziko. Hatingodi kungonongedza zvakaipa tisinganongedziwo kuchiedza. Vanhu vanoda kuona mufananidzo wezvinofanira kuitwa munyika yatingati picture yamangwana. Kuhunhu hwatinahwo, kuchimiro chatinacho nemuono hwatinawo, izvo ndo zvatatiparura kuti tokutanga vanhu ngavagadzirise kuti kuve neuchapupu hwokubatana kwemaZimbabwean kumachechi, madhishe, vavechidiki, mastudents, vadzidzi, vashandi vecitu vemapato ematongerwo enyika vouya pamwe chete kuitira kuti tigadzirise nyaya yechikamu chenhaurirano chaidzo chaidzo, kwete nhaurirano nhano dzatiri kuona dzangazviitwa izvi. Koitwa nhaurirano chaidzo pakati pedu isu takagara apa vamunangagwa netimu yavapo toonesa tinofanira kugadziriswa ndechipi, nyika inofanira kuenda kupi.
Ndo mareforms atoda kuona tochienda kwesarudzo dziri pachena tawirirana kuti dzinoitwa rini nguva yakadi. Hazokumirira 2023 kurengwe kwaakure nekuti ratigadzire nyaya iyi. Vanhu vane nzara, vanhu vakaomerwa, vanhu havana mabasa, vanhu havana mari, hakuna magetsi, hakuna chikafu.
Asi kana bato renyu vaChamisa richitiro kuna 2023 kunenge kure pane zvirikuda kugadziriswa pari zvino, muri kutaura kuti paumbwe hurumende yemubatanidzwa here kana kuti zvingagadziriswa sei, munenge muchishanda sei?
Ndoka nhaurirano, zvino tikaita nhaurirano pamanhepfenyuro pakadai hatisiri nhaurirano. Tofanira kunotaurirana tichinzwa umwe noumwe achibva kwake. Vamunangagwa vane boka ravo bato, isuwo tine boka redoka bato. Ivo vanenge vane pati yavo yavanoti ndo ruling party, isuwo tine pati wedu yatinoti leading party. Saka kune iri kutonga neinotungamirira zobatana zveonekwa kunzi chii chichabuda ipapo towirirana kuti kana tichiparana mikana topanana mikana. Kana kuri kuti tombotondoseteedza nekutungamirira kwedu totungamirira. Vamunangagwa vozotongawo paapaya asi tawirirana nhano dzinofanira kutorwa nenyika.
Mubvunzo wekupedzisira, tichitarisa nyaya yekusungwa kwavasikala, bato renyu vakabatana here vaChamisa? Nekuti pari kubuda mashoko akawanda wanda vamwe vachiita sekudhonzerana.
Ko musha mukuruka, musha mukuru haushayi kumhere. Mhere kuratidza kuti kune pwere, pwere kuratidza kuti musha uri kukura, hauna vatana chete. Une madhara, une mabhezera, une mhandara, une majaya, asi une pwere woka nerushiye runenge ruri kukura. Asi kando zvinoita musha mukuruka, unoratidza upenyu harisi dongo kaende, unongoti zii. Asi takabatana, tiri vatungamiriri vane nduramo.
Pascala mutungamiri wedu akabatwa nehurumende iyi yamunangagwa yanga ichingozviita yakazvita kuna vahwende ikazviita kunana mutingwende ikazviita kunana Joana Mamombe ma MP ikazviita kunana vachikwinya ikazviita kunana vachibaya. Sorongo inzvimbo inochengetwa magamba, inzvimbo inopiwa mafuta ndokunobva mangoromera erugare ndokunobva kuzodzwa nokutemerwa mazauzani ekuti unenge wasimba. Saka haisativhunduke nazvese, ndodhibha ka idhibha rinodhibha munhu wese anoda kuenda kunosunungura nyika yeZimbabwe.
Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Britain inoti ngarava dzemuIran dzamboedza kuvharidzira ngarava yemafuta eBritain munzvimbo yeStrait of Hormuz. Mashoko aburitswa nehurumende yemuBritain anoti ngarava nhatu dzemuIran dzaita izvi asi dzazodududza mushure mekunge dzayambirwa nengarava yehondo yemuBritain. Gurukota rezvevashandi nemabasa muAmerica vaAlexander Acosta nasi vazvidzivirira pamabatiro avakaita nyaya yeshoroma ine mabhiriyoni nemabhiriyoni emadhora vaJeffrey Epstein avakapiwa mutongo wakareruka mushure mekuwanikwa vaine mhosva yekushandisa vanasikana vadiki mukuvaitisa zvepabonde. VaAcosta vaive muchuchisi wehurumende mudunhu reFlorida panguva iyi. Vanhu vakawanda munyika vanonzi vari kuchema chema kuti zvinhu munyadzo zveupfumi zvasvika pakaipisisa zvekuti kurarama yavenyasha. Mitengo yezvinhu inonzi iri kuramba ichiita chamuramba mhuru, uku zvinhu zvakaita semvura nemagetsi zvichinetsa kuwana zvepakuti vanhu vakawanda varari vakapfeka shangu sezvo zvave kuuya usiku kunge muroyi. Vanhu vakawanda vanonziwo havana mabasa uye vari kushanda vacho vashoma vave kutarisana nechigumura sezvo makambani asiri kushanda zvakanaka nekushaya magetsi nemari yekunze inodiwa kutenga zvimwe zvavanoshandisa. Ko dambudziko rapinda mumusha iri ringagadziriswa sei chaizvo? Vamwe vanoti pave kuda kuitwa hurukuro pakati pemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa. Asi izvi zvingabatsira nyika here? Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta uye vari nhengo yeZanu PF vatinomuda Ishe Chinyoka pamwe nenyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi. Totanga kunzwa kubva kuna vaMudzengi.
Regai ndirwe rekuti ndinobvumirana nazvo kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka pane zveupfumi nezvematongerwo enyika. Zvitoripo ndezvekutoti nyaya dzematongerwo enyika ndidzo dzaita kuti upfumi husamira zvakanaka. Dambudziko roupfumi muZimbabwe rinonyanya kukonzerwa nezvematongerwo enyika. Muchaona kuti nyaya dzematongerwo enyika hadzisiyani nenyaya dzeupfumi. Saka matongerwo muno asina kumira zvakanaka, aita kuti upfumi hwenyika hurambe hwaramba husina kumira zvakanaka. Ndo zviri muno mukatarira nyaya dziri kutaurwa nevanhu vanogona kudyidzana nesu pane zveupfumi, vanogona kuunza mari kuno, vari kungoti aa vandudzai zvunhu, vandudzai zvematongerwo enyika, vandudzai kufambiswa kwezveupfumi, zvakadaro daro vachitarira kuvandudzo inosanganisira iyo ine chokuita nemafambirwo emashoko, nyaya dzekuti vanhu vasununguke kufamba nokusangana nezvinhu zvakadaro.
VaChinyoka, dambudziko riri kukonzerwa nei?
Dambudziko ratinaro harina kutanga nhasi. Zvokuti sokufunga kwangu kana chikada kudzana nhema tichiti izvo sarudzo yegore rapera ndo inokonzera kuti zvinhu zvisamira zvakanaka teichireverana nhema. Dambudziko ratinaro rakatanga kare. Asi pachinhano chatava iko zvino, tava pachinhano chokuti tava nehurumende iri kugadzirisa zvinhu kupfuura mukushata kwazvanga zvakaita. dambudziko ratinaro nderekuti haimbova nehurumende yaifunga kuti inongoramba ichingotora mari dzichibuda vaita zvavaita madiro ajojina asi vasingatarisi kuti inobvepi zvino iko zvino patakazoita new dispensation apo tavane vanhu vari kuti izvo aa ngatikohwei patakadzvara ngatidyei zvatinazvo mafambiro ezvinhu ari kutinonokei kudarika mufungiro wanga uripo pekutanga zvichikonzerwavo nokuti hatisi kubatsirana muno munyika medu tiri tose tine vamwe vari kudhonzera mberi toita vamwe vari kumwaura vachidhonzera kumashure nokuti vane kutsutsumwa nokuti havasiwo vakabuda musarudzo vakabudirira
vamudzengi munoti kudii manzwa zvataurwa navachinyoka apa vari kuti hapana musi usingasvike zvinhu zvichanaka chete
hongu iyo imashoko okuti tinyaradzane kuti zvinhu zvichanaka tine tarisiro tose yekuti zvichanaka asi kuti zvinhu zvinake tinofanira kufamba negwara rokuinda kunoita kuti zvinake hazvingaiti kuti tingoti zvinhu zvichanaka isi tichiramba tichikohomedza nedemo tichirova nedemo ngoma tichiti ichanaka ichanaka hatingarambi tichidaro izvozvo mashoko iwawo anganatsoita kana kuri kuti tiri kufamba negwara rinoenda mukunaka kwezvinhu asi mamiriro azvakaita izvozvi tinenge tiri kurova ngoma nedemo ndinobvumirana navachinyoka kuti matambudziko edu haana kutanga izvozvi akatanga kare ende kutanga kwawo kare zvodiwa ndezvekuti agadziriswe kana tava nehurumende tsva tinenge totarisiravo kuti ichigadzirisa matambudziko isiyane nezvaiitwa nehurumende yakare asi kana takazvitarira izvozvi hatisi kunyanyovona musiyano uripo pakati pehurumende yava Mugabe nehurumende yava Munangagwa
vachinyoka hanzi hapana musiyano apa zvimwe chete
zvinoitika munoziva kuti kana munhu wakakura uchingobudzwa kuti mudondo umo mune goritoto unongoramba uchingofunga kuti ririmo pose paunoona zvinai zvirimo unofunga kuti pamugoritoto riya ririmo asi kana ukanyatsotarisa chaizvoizvo ukanyatsopindamo uchitarisa unoona kuti hapana chirimo takaita sarudzo gore rapera yakanaka yakabuda zvakanaka
vamudzengi
zvakataura kuti sarudzo takaita zvakanaka varega zvekuzotaura kuti sarudzo iyoyo yaitwa tisati taona zvabuda musarudzo uyu takabva paitwa kuvurawa kwevanhu izvozvo zvakabva zvasvibisa sarudzo yacho
vachinyoka munotenderana here nevari kuti chiri kunyanya kuita kuti zvinhu zviome inyaya yekuti vachamisa navamunangagwa vasi kutaurirana
hai bodo iyozvo handiiwirirani nazvo nokuti kutaura kwachamisa kuna vamunangagwa hakuna chakanyanya chakunogona kugadzirisa hongu kana kuri kutaurirana kwokuti kunoda kuti tirege izvi zvokuramba tichingonzi tafanira kupikisana kuti ava vanhu vouyu ava vanhu vouyu tishande tose tichibetserana kuti tivandudze nyika yedu hongu izvozvo gona kubetsera nokuti tose tinenge taakubetserana kuti zvinhu zvifambe zvakanaka
vanga vari Gweta uye vari nhengo yezano PF vatinomuda Chinyoka vachitaura vari parunhare kugweru manzwa zvakare kubva kunyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vachitaura vari parunhare muHarare vaviri ava vanga vari murukuru yanga ichikokerwa naBlessing Zulu Studio 7 munhau dzemitambo chikwata cheZimbabwe netball team chiri kuparura makwikwi emitambo ye-2019 netball world cup mangwana apo majames ari kukweshana nechikwata chesri lanka michael kariati anotipa nyaya iyi
chekwata ichi chiri kupinda munhandare mangwana panguva dzekudya kwemasikati mumutambo wavo wekutanga we-2019 vitality world cup nesri lanka vatambi vekuzimbabwe vaine tarisiro yekukunda kuti vapamise nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri makundano makuru aya hapana tinokwanisa kutsanangudza mufaro uri mukamba yemajames pachifamba mashoko ekuti veruzhinji vanobva muZimbabwe asi vachigara muLiverpool nevamwe vanobva maguta ari pedyo neLiverpool vari muguta iri vachipa rutsigiro kuchikwata chenyika ichi. MaJames pachavo ari kuziva kukosha kwemutambo uyu zvekuti ari kuda kurova chikwata cheSri Lanka icho chinotarisirwa pasi pasi mugungano iri kuti nzira yavo yekusvika munharaunda yechipiri imire zviri nani. Pari zvino Sri Lanka iri pachinhano chegumi pasi rese pasi peZimbabwe iyo iri pachinzvimbo chegumi neina. Kurova Sri Lanka kunosvitsa Zimbabwe pedyo nenharaunda yechipiri sezvo zvikwata zvitatu kubva mugungano rezvikwata zvina iri ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano. Mutauriri wemaJames vamaimba mapuranga vanoti morari wakasimuka zvinotyisa mukamba vachitivo hapana chimwe chavari kutarisira kunze kwekukunda.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda, vose vasikana vari mukamp vari kufara chaizvo.
Patricia Mauladi uyo anotamba pakati penhandare anoti vari kuda kurova Sri Lanka zvakasimba mumutambo wavo wekutanga uyu. Mutsigiri wemaJames ari muZimbabwe muzvari Rebecca Mushinje vanoti Zimbabwe inokunda mumutambo uyu.
Mutambo uyu ndovatinoti wakafava manjosi pane yese yatinayo hatitomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoinzi tichitongoatora.
Munyori wenhau dzemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti Zimbabwe ine mukana wakasimba wekukunda nekutora mapoinzi ese kubva paSri Lanka iyo isina nhoroondo yakasimba munyaya dzenetball pasi rese. Ikapedza neSri Lanka, Zimbabwe iri kusangana neAustralia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri neNorthern Ireland nesvondo. Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese, Northern Ireland iri pachinhano chechipfumbamwe. Kunze kweZimbabwe zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa, Malawi neUganda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yatichangoya kuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Nasi pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei icho tinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa mutambo mukuru weNetball mangwana kuLiverpool. Sora nani uyezve muri kupi?
Mukusora naTairo Mbendani kuMondorongezi.
KuMondorongezi kwakadii ko?
KuMondorongezi kuri nani zvako?
Ndafara chose. Sister Tariro
pakati. Ndafara. Tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatirongoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana tizviba tingodawo zviri nani. Mari zvavo sangangotipadzawo.
Munotambawo masports here iko kwamuri?
Munotamba chii? Netball kunoku.
Munotamba netball, mukutamba proposition ipi?
Tirikutamba pashuta.
Makadiko tese mavherasi.
Aiwa tiri wadi wadi, tirikutaura nani uyezve muri kupi?
Mutaura namufundisi moyo. Tinoona mangwana chikwata chedu chenetball chinowina. Tinotada kuchikorokotedza nokuenda World Cup kokutanga. Nokuti takakundikana kuenda World Cup kokuEngland yecricket. Tikakundikana futi kuAFCON. Saka ndimba kuti chikwata chenetball kokutanga chinoenda nokuseni zvangu ndiri munhu akakura achifarira netball panguva. Inoti amadzimai vangu ndiye vaitamba. Poga poga vaifa. Ndaifamba navo panguva yari achafambidzana. Saka zvinhu zvakandifadza kuti ndigone kufarira netball. Saka ndinoona mangwana handioni vachikundikana paSri Lanka.
Halo mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo.
Aiwa tiripo, tiri kunzwa kuti imi maitamba netball. Chimbotitaurai kuti zvii zvamungataurire vatambi ava vemaJames.
Chokutanga ndoda kutenda nokukunda kwavakaita kuti vainge ukoko. Chokutanga kusatya, ngavasatya kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya nokuti mukatanga match musati mapinda mugame munonga matozviwa kudhara. Saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo, then vonyatsosimbisa ma wing defender nemadefenders acho, then mashooter ari prepared.
Ini ndini Marvelous Mplan. Mlanganya huye ndiri mu Washington ndichiti ngati tsanganei zvakare mangwana apa chirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei.
Musakangano wekuti tiri kutarisa nezvechikwata chema James ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina ntungamiri Nkomo.
Sokuizika tisenda ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 11 kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
amabhizinisi amaningi eConduct asebenzisa amanzi. Nxa sekungela manzi yakuthi akusela kuConduct company ifuna ukuthi izale ngalokhu. Njalo kuna kukuthi abantu baswele imisebenzi ngenxa yokungela manzi. Kuphinde njalo kube lendiyaba esihlangenayo ezindaba yezinhlalakahle.
Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela benhlangothi zonke zempilo ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi.
Hayi amaofisi abewakhile ngabafana babevula amaofisi ngabuyela emsebenzini nabantu.
Umabhalane omkhulu wekansili yakoBulawayo uTown Clerk umnumzana Christopher Dube umiswe umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya namuhla. Umgcini sihlalo umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba kumdlalo wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala edolobheni leLiverpool kwelepelithane kusasa, njalo iZimbabwe imelwa liqembu lama-Gems. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abekansili yakoBulawayo namuhla bahlanganela labenhlangothi zonke zempilo ama-stakeholders agoqela osomabhizimusi, abenhlanganiso ezizimeleyo, iziphathamandla zikahulumende, abahlali baleli dolobho labanye ngenhloso yokudinga amacebo okulungisa uhlupho lokusilela kwamanzi. Ikansili le isivalele abahlali baleli dolobho amanzi okwamalanga edlula ayisishiyagalombili isithi isalungisa isitishi sokuhlambulula amanzi eseCriterion Waterworks, kodwa ithi umumo ususiba ngcono. Isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe umnumzana Victor Nyoni uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 okuxoxwe emhlanganweni wanamuhla.
Umhlangano lo ubulo provincial minister uJudith Ncube, umama Judith Ncube, waba lo deputy minister we-industry and commerce uMoto, waphinda waba lo town clerk zama lo engineer lo director of engineering services uSimela uDube. UDube nguye oyenze i-presentation, ungathi ke singaphiwa i-presentation uTown Clerk unikile i-overview yakhe yokuthi udaba lamanzi lumenjani koBulawayo. Kodwa-ke abantu bona bembabalitshele yibo-ke ukuthi bekhokhela lomhlangano.
Kuyini okuphume kuwo? Kuyini abalitshele khona, abalithembisa khona?
So-ke basebethembisa-ke ukuthi lokhu baza kusebenza kuze kuyefika i-weekend, bacabangela ukuthi kuzuke ezayo amanzi azabe esengcono, sebebuyela-ke ku-water shedding yokuthi khona le 48 hours. Kodwa-ke into ekhona thina njengabamabhizinisi sibachayele ihlombe ukuthi ezindaweni zamabhizinisi bebengaphumi amanzi ngendlela abaphuma ngayo nxa siyaqathanisa lokho kwenzakala lapho kuhlala khona abantu kuma-residential areas. So sibagelile ukuthi abakhontinyeni besenza njalo. Thina njengabantu bamabhizinisi sibe futhi sa-aphila kuhulumende ukuthi kayenze i-foreign currency bekhona kwezamabhizinisi ku-city council yakoBulawayo, ngoba kukhanya ngazathi city council yakoBulawayo iyastruggle ukuthola i-foreign currency ukwenzela ukuthi ibhadale imethiriyali efunakalayo kuma-project athize angene asingisitini yamanzi.
Ukusilela kwamanzi kukhathaza njani abamabhizinisi? Sikhuluma nje
ngakunazelisisa ke khonapho ukuthi into ethiwa ngamanzi iqakatheke kakhulu kumabhizinisi. Ama-businesses amaningi uproduction asebenzisa amanzi. Nxa nje kungela manzi akusukuthi akusela production, kusukuthi company ilakho ukuthi ivale ngalokho. Njalo kulakho ukuthi abantu futhi baswele imisebenzi nxa kuyabe kungela manzi. Kuphinde njalo kube le ndaba esikhangelayo, indaba yezenhlalakahle ezokuthi nxa sikhangele ukuthi abantu nxa bebuya imisebenzini kungele izindawo ezinjengama-toilet, kutho ukuthi kuzaba le ngcekeza emisebenzini, kuphinde kukhoze imikhuhlane. Lapho kulungiswa khona izindawo zokudla, lokhu kuzenza kube le-contamination ekudleni. Kodwa ke njengoba ngithile ukuthi okwamanje besingabi lo hlupho olunjalo, ngoba i-council iyazama ngaso zonke indlela ukuthi kungangcono kuswelakala amanzi ezindlini zabantu, kodwa endaweni zemisebenzini kutholakala amanzi. Ebikho uhlupho olukhona ukuthi amagesi ayenza kube nzima futhi, ngoba eminye imishina le ukuze ipompe amanzi ayizolethi ngeke kufunakala amagesi. Kuke lamagesi abe lokhu ecitsha kusenza kube nzima ukuthi umsebenzi woba uqede masinyane.
Lo ngumnumzana Victor Nyoni, isiphathamandla senhlanganiso ye-Association for Business in Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni loSthandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kusenjalo amakhansili ambalwa akobulawayo asethethe isinqumo sokumisa umsebenzi. Umabhalane wekhansili umnumzana Christopher Dube owetheswa umlando wokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe kuhle ukuze kube lamanzi eneleyo kuleli dolobho, njalo lokungasebenzisi imali yezakhamizi ngemfanelo. UDube ulotshelwe incwadi yokumiswa umsebenzi ngosaphethe isikhundla sikameya okwesikhatshana umnumzana Tinashe Kambarami. Kodwa uDube uthi kayindawo ngoba emiswe umsebenzi ngokungekho emthethweni. Uthi yena ulakho ukumiswa umsebenzi ngumeya kuphela, hathi umsekeli wakhe lamakhansili. Uthi kusobala ukuthi umiswe umsebenzi ngamakhansili afuna ukufaka umuntu wawo esikhundleni sakhe. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi umeya umnumzana Solomon Mguni ekukhefu elifitshane, njalo esanda kuthembisa ukuthi uzakhuluma lalabo abalobe incwadi besithi kumele uDube athoniswe amacala ambalwa agoqela lokuthi akusetshenziswanga ngemfanelo imali yezakhamizi ebizwa ngokuthi yi-retention fund. Kasenelisanga ukukhuluma loKambarami obengaphenduli umakhwekhalekhukhwini wakhe. UDube utshaya phansi ngenduku esithi kayindawo loba nje uKambarami labanye bakhe abane bevale ngci amahofisi akhe besithi kumele ahlale ngekhaya engatholi leholo lakhe.
UKambarami yangena ehofisini uthene uzengisweza ngesuspension. Uzengisweza ngesuspension zakhe wena emthethweni mina ngisaspenda kumeya. Njalo umeya ngikuleya kulenye i-correspondence esilayo kakhe kwi-process. Ngalo mbukansela lapho kuchekho umnyanya. Usukanta ukuthi ubuya ngesuspension. Kula manje abantu unosuspenda even kungela kathi resolution.
Wena ngokwakho baba Dube usuzihlalele ngkhaya. Sizokuthola lama ofisa akhiwe. Uhamba njani?
Hayi, ama ofisi ngabe wakhile baba kuthi ususpension ngizokwenza ngidinga abafana bavule ama ofisi. Ngiyabuyela emsebenzini mina kanje ngesuspension ngakususpenda kumeya. Umeya nguye olelungelo lokususpenda. Lo muntu ozama ukususpenda ezinika amahlonga sowayo ukuthi wephula umthetho.
Pho ke singathi ke uyaqalisa ngaphi siya ngaphi, njengoba kuyabe kulabantu esizokuthiwa babemile emahofisini khonapho?
Emile emahofisini ebeleni.
Ukuthi bakuvimbe.
Mina ngiyazingelela emahofisini nje ofisini yami asuspendona because isuspendileka right emthethweni yangena.
Yes, sizokuthiwa lo meya.
Umeya
kutheni? Ulandela okwethulwe ngumeya.
Mina ngilandela umeya. Umeya ngiyosuspendayo. Umthetho uthi mina ngisuspenda kumeya, awusho ukuthi ngisuspenda kudeputy meya. Umeya ngakho elive ofishali iwaranti ukuthi deputy meya asisebenzi yakhe. Yena state ukuthi angasuspenda utakhi. Angisomuntu omncane nje lapho ngifuna ukususpenda njalo nje. Lokhu kuzokuthatheli lokhu.
Singathi ke hayi, uyabusa emsebenzini kusasa.
Ah, kusemsebenzini Dube.
Ye, kodwa kwenziwa kuyini? Kwenziwa kuyini konke lokhu baba Dube?
Baba Dube, izinto zakho zingeni. Ah, ike tabi tabi tabi. Hiyo ke manje number 1 kodwa bayifika lami nje Dube. Yabe sesaba ukuthi ngithuleke tabi tabi. Manje ngizange sesithuleke tabi tabi. Labanye abantu abangisupportayo abangabake tabi tabi. Isebe yimina ubusebenzana nami mina nyala tekisa.
Umnumzana Christopher Dube ngumabhalane wedolobho lakobulawayo uTown Clerk ubexoxa ecingweni loGibbs Dube weStudio 7 ekhonale kobulawayo.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930-6065-15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla leMDC namuhla lethule ugwalo lwalo loluhlu lwenhlelo zokuthuthukisa inotho yelizwe olubizwa ngokuthi iRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe iReload. Ugwalo lolu lukhuthaza ukukhulumisana phakathi kwenhlangothi zonke zempilo ezigoqela abezombusazwe, abokholo, abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu lezinye ezitshiyeneyo ngenhloso yokubumba iZimbabwe emanyeneyo. Kubika uGibson Bebe eseHarare.
Ugwalo lweRoad to Economic Recovery, Legitimacy and Open Democracy kumbe Reload luveza indlela ezinhlanu ibandla lele likhangele ukuthi zizaphathisa ekuvuseleleni isimo somnotho welizwe esimadolonzima. Lukhuthaza ukuya enhlanganisweni ezifana labomanyano wamazwe ezekwazi labensundu, e-African Union, eyangezansi lakwezekazi le-Afrika i-SADC, umanyano wamazwe omhlaba, e-United Nations lezinye, kukhankaselwa ukukhulumisana kwamabandla ezombusazwe ukubumba uhulumende omanyanisa inkokheli zonke zombusazwe, ukholo nenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, ukulungisa inhlelo eziletha intuthuko elizweni kanye nokulungisela ukhetho olulandelayo luka-2023 oluhlanzekileyo njalo lukhululekile. Esethula lolu gwalo eHarare Gardens namhlanje, umkhokheli we-MDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi luyisombululo senkinga ezibhekane nelizwe.
People are confused about where we are going, what we are going to do, our role as...
Abantu bebezibuza ukuthi siya ngaphi njalo siyenzani njengenkokheli zebandla ekulwisaneni lenkinga ezibhekane lelizwe. Namhlanje sithi nansi impendulo, silogwalo olulotshwe kahle njalo ngokukhaliphileyo, kodwa asisoze siphelele khonapho.
Acting is because acting moment has not come.
UChamisa uqhubeke ethi udubo olukhulu elizweni ludaba lobukhokheli bukamongameli Emmerson Mnangagwa obulokhu bungemukelwa ngoba kusaziwa ukuthi waqila ukhetho olwedlileyo. Utsho lokhu enikeza isibonelo sokwenzakala kwele South Africa phakathi kwebandla le-ANC likhokelelwa ngumongameli Nelson Mandela ne-National Party alikhokelelwa ngumnumzana de Klerk. Ilunga le-MDC edayele ePhalamende emele igwanda unkosikazi noMathemba Ndlovu uthe ugwalo lwe-Reload lulotshwe ngemva kokukhulumisana labantu ezabeleni zonke zelizwe.
Ya, into ezikhulunywe ngu-President Advocate National Chamisa mbone ngani ngiyeke ngithi mina ngoba mina ngi-NP ngilama voices lami engiwamelele. Like upresident ekuthile ukuthi umele 2.6 lami ngile province engiyimele ukuthi sonke sihambisana lapho lokho kukhulunywe ngupresident. Lithe lisenziwa idocument leli kaliyenzanga yedwa. Qale wangena ebantwini esizwa ukuthi thina sifuna kube njani, yikho kufakwe kudocument, so sihambisana lapho.
Kodwa abanye balamukele ngokuthandabuza lolu hlelo lwe-Reload besithi kuza kuba nzima ukuthi uhulumende avumele i-MDC ukuthi iluqhubhe ngokukhulekileyo umnumzana Mlindelo Mancutshana ingcwethi kwezombusazwe uthi uhlelo lolu lulakho ukugcina selunjengezinye inhlelo ezake zalotshwa yileli bandla aziyanga ndawo.
Economic Blueprint ye-MDC i-reload sizwile iyahlabusa nxa uyilalele, kodwa uhlupho bayenza elizweni lokhu elilocuku, elizweni lokhu elobuncindezeli, elizweni elilokhu sile-dictatorship enkulu lapha emhlabeni. Into okumele ngabe bakhangelisisa ngayo yikuthi beqale bebone ukuthi bayathola indlela zokuthi balalelwe, kube khona umuntu obalalelayo nxa bethe balethi i-blueprint, kumbe kuzaba yinto nje ezaphonga ukuphelela emoyeni njalo, kungabi lalapha abazayisebenzisela khona ngoba bengelamandla phela. Into efunakalayo ukuthi baqale bethole amandla khona bezakwenza lokhu abafuna ukukwenza. Khathesi bengelamandla, angiboni ukuthi kuzancedisa, kumbe kukhona lapho abazafaka khona i-blueprint yabo ukuthi isebenze.
Eminyakeni edluleyo ibandla le-MDC like lasungula inhlelo ezizobuqotho ezifana lejuici ngomnyaka ka-2013, i-smart ngomnyaka ka-2018, kodwa zonke zaphela emaphepheni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.
Live talk lamhlanje kuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama sixoxa ngobunzima obubhekane labesifazana obudalwa isimo somnotho esingamanga kuhle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ephathisa abantu abahlukumezekileyo eSwedish Committee for Afghanistan isisole kakhulu ukuhlaselwa kwekliniki yayo kwele Afghanistan lapho kubulawe khona abantu abane. Phakathi kwabafileyo bekulesi sebenzi salinhlanganiso esisodwa, esinye sibikwa sinyamalele. Ukubotshwa kweziphathamandla ze-MDC umnumzana Job Sikala lo mnumzana Gift Osterloss Siziba sokulethe ukufuthelana okukhulu elizweni phakathi kwamalunga ezanu-PF lawe-MDC. Usikala wetheswa icala lokutshotshozela ukugenqulwa kukahulumende njalo umiswe emthethwandaba emaswingo namuhla waqhubeka evalelwe. Usiziba yena wetheswa icala lokutshotshozela udlakela. Usikala ulokhu evalelwe emaswingo, kodwa usiziba ukhululwe ngumthethwandaba kamantshi weHarare ngemva kokuvunyelwa ukuhlawula isivambiso sebail. Sebengamatshumi edlula amabili abantu asebebotshelwe icala lokuqoqa ukuvukela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lonyaka. Lanxa be-MDC besithi ukubotshwa kukasikhala losiziva ikubahlukuluza, abezanu-PF bona bathi ababili laba bephule umthetho. Ngokunjalo bathi kulungile ukuthi babotshwe. Ukuhlaziya lolu daba sixhume owake waba ngumeli we-Insiza South edale lephalamende engowebandla lezanu-PF umnumzana Malaki Nkomo kanye lomgcini sihlalo we-MDC unkosazana Thabita Khumalo onguye osungula lingxoxo.
Singakhangela kuleli lizwe lesisekelo sombuso esipha abantu amalungelo okuthi bakhulume imfuno zabo njalo kungayisiloqala. So okumangazayo ukuthi kukhanya ngazani kasi akuselamuntu ovunyelwayo kuleli lizwe ukuthi akhulume ukuthi udumo lolu solusiqalise nzima. Ukuvula nje umlomo usithi ulambile sokulicala, okutshengisa ukuthi izanu isisehluleka ukuthi ilungiswe umnotho lempilakahle kaZulu isisebenza ukwethusela abalandeli bethu. Kube yindlela yokuthi uZulu kanxa elentshukuntshu yokuthi akhone ngodubakilo khona abesesesaba, kodwa khonokho akusoze kusebenza.
Babunkomo nangu Makhumalo yamuzwa uthi umsebenzi kwethusela abasekeli babo kuphela.
Into ekhuluma ngu-Honorable Khumalo ngiyayizwa, kodwa into engizakuthanda ukubana ngijwe ukubana ngizaphikisana naye ngezizathu ezithize. Owakuqala, ibandla le-MDC liyazakala ukubana yilo ibandla elamagqwetha amaningi abakwaziyo ukubana isisekelo sombuso sitshoni, njalo ukuthi i-constitution yelizwe iyabe isitshoni ngemva kwama-elections abesesiyathi adlula kwaba lo hulumende osekhethiwe ekhethwa ngabantu. Singananzelela futhi njalo njengoba sitho ukuthi DC izwakele bakhiphile bona ngokwabo i-statement yokuthi into ekhulunywe nguJob Skhana yinto engawelelani nani lebandla labo bona i-MDC, ngoba umthetho obewazi uma u-Honorable Khumalo uyakuzwisisa lokhu, ngoba kuphumile sikubone kumaphephandaba ukubana labo abawelelani lenkulumo kaJob Skhana ekuthi bona bangakugengula uhulumende. Asikuthatheni ukuthi uma singekela inkulumo ezinjana zisenzakala phakathi kwelizwe kuyini okungenzakala, ngoba abantu asozukwazi ukuthi lapha abahlezi khona bayazana abantu laphana kuhlezi umuntu we-MDC, laphana kuhlezi umuntu we-ZANU-PF, laphana kuhlezi ubani lobani. Bangacalisa ukuthana ngemva kwenkulumo enjana siza kuthini. Singakhangela ezinye iy'nkulumo ezaba khona kuma-Tutsilana nabanye angisho kwavelela enkulumeni ezinjengazo lezi ezokufuna ukuthi omunye umuntu akhulume into engafanelanga. Into ekhulunywayo lapha ekhulunywa uJob Skhana yinto engafanelanga ukuthi bekhona elizweni, ngoba nathi sinjenje njengeZANU-PF sikhangelela ukuthi lobo i-MDC ngayingawina lapha kayihlonitshwe ngasembusweni, nathi kuZANU-PF asihlonitshwe singathi ukuthi singakhishwa ngodlakela, asikhishwe ngamavoti.
Makhumalo, abanye abasekeli bebandla lenu bathi umbuso kaMnangagwa mubi kakhulu ukwedlula okaMgabe, lina njengenkokheli ye-MDC livumelana lalowo mbono yini?
Iqiniso lelo, uMgabe esabuza kazange sibone imihlolo njengalezi ibona kathesi. Njalo ubaba uNkomo ngiyamuzwasile, kodwa into ekhona ukuthi liqala bani nxa sisithi thina uhulumende ezane kaphumi selehlulekile phela. Lingena embusweni isinkwa siyi-$2 nanhlanje siyisiyi-$10, langena embusweni i-cooking oil i-$3 nanje siyi-$30, kanti noma kuthiwa ulimhlanyo lengutsheni luzamutshentini kokurongi lokho. So esikutshoyo ukuthi nanxa ekhulumile u-Honorable Skhana ayisiloqala ngumbono wakhe njengesizalwane saseZimbabwe osehlukuluzwe yimpilo esiyiphilayo kuleli lizwe ebangelwa yizalo.
Nanso Nkomo,
Honorable Khumalo, esizama ukuthi lapha singutsho ukuthi asikhulumi ngokudura kwezinto lapha icala elikhona eqondane loJob Skhana. Sikhuluma ngecala lokuthi kufanele kukhishwe umuntu ngodlakela. Yikho lapho engibonani kule cala khona le nkulumo ofanele siyikhange. Lokho okunenginike ukuthi
athi ugaba emkhipha ngodlakela
siyaku Honorable Khumalo, engikutshoyo nami kungavunyelwa yini ukuthi umuntu abe khipha amagama anjana ukufuna ukukhipha
ugabe lamkhipha ngodlakela waye lingabotshwanga?
Hayi, silo ngomunye umbuzo lapho esikhangela khona
lina lingakwenza baba Mkhumo uright umgabe. Hayi, ngiyakuzwa inkulumo yakho, but umgabe lamkhipha ngodlakela okungekho emthethweni lavala ngokuthi yintando kaZulu, lasebenzisa uZulu ukuthi aliphathise ukuthi lenze into engekho emthethweni.
Sasisonke Sheraton mina lawe sikhuluma njengamamilunga ephalamende ukuthi ubaba uMgabe sehlukile ngezizathu ezakuhanjiswa zazisasekelwa ngubani? U-Honorable Maridadi. Sathi sonke Honorable Khumalo. So ngaleyo ndlela ukuthi sesingathi uMgabe asimfosanga uMgabe
wazimemezelaabe lamfosa ukuthi aphume uMgabe Nkomo lamfosa ukuthi aphume lisithu sehlulekile angithi
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga lezanu PF njalo wake waba ngumeli we Insiza South etale le parlamente. Ubexoxa endawonye lomgcinisihlalo we MDC unkosazana Tabita Khumalo olilunga njalo letale le parlamente. Kwezemidlalo lamhlanje umncintiswano wenkezo yamazwe omhlaba emdlalweni wokuqaka ibhola owe-netball uyaqala eLiverpool kwelebhilitane kusasa. Iqembu labesifazana elimela iZimbabwe elibizwa ngokuthi The Gems lifike ngeviki edluleyo lamukelwa ngenjabulo izizalwane zeZimbabwe ezihlala eNgilandi. Kubika uEzra Chisospanda.
Abantu emhlabeni jikelele babheke ngabomvu umncintiswano wamazwe omhlaba wenkezo e-2019 Netball World Cup, kukanti abeZimbabwe ngemva kokubhuqwa kweqembu labesilisa elenguqu lama-Warriors encintiswaneni okuseGibhithe, uZulu sethembe iqembu lama-Gems ukuthi lenze ngcono. Unkosazana Bongi Matsamuse Moyo ngomunye ophathisa iqembu leli ngokudinga imali yokubanceda kundleko zabo.
Mean I'm one of those people who are in full support of the Gems. Amankazana ethu lawa avele eZimbabwe ukuze sirepresenta lapha United Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far nge netball. Abantwana laba basifake emapini sivili and hatshi asikujabula lokho esiyikho khona. We are so proud of them, we are so proud of the Gems.
Okamoyo uthi abadlali labo bafuna uncedo lokulondolozwa kuhle ngoba beligugu.
Usobala ukuba naba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantwana laba, they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lathi ukuthi siyane sibancedisa ngokufundraiser, siyane nisikhupha khonoko okuncane silakho. Yes, every little will help. Even isikhathi lesi belapha United Kingdom, sizameni ukuthi kubuya kwethu, whatever we have, we still need to contribute towards their upkeep.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala ezwekazi le-Europe ziyamenywa ukuthi zizeyosekela iqembu lama-Gems lapha emdlalweni walo wokuqala kusasa.
Asiphumeni sonke, ikakhulu labo abase-United Kingdom, kumbe abaseduze le-United Kingdom, the people from German, people from Europe, ama-European countries aduzane le-United Kingdom. Can we please all come and support the Gems tomorrow? There's a kick-off, uma preliminary stage one games. Lapho sihlangana khona le group, the team yetu idlala le Sri Lanka. Asibuyeni ke sonke eLiverpool.
Kuyafikwa ngolwesihlanu ekuseni lapho iqembu lama-Gems elidibana khona le Sri Lanka, kodwa vele bona ngobani abadlali bethu esibakhangeleleyo kusasa.
Sihlangana labo ke u-Adlin, Clarice, Felistas, Joyce, Ndayizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe lamavuvuzela yethu, mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick off time yabo ng-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika-group A. Umdlalo oqala lihlala leSri Lanka ngolwesihlanu ekuseni. Ngomgqibelo lizanqilana leqembu elimela ele-Australia, kuthi ke ngesonto livuthuzane le-Northern Ireland. Amaqembu amathathu azaphuma ephezulu esibayeni sika-group A azadlulela esigabeni sesibili, kukanti iqembu eliqeda lingaphansi liyehle libuyele libheke ekhaya. Imele Studio 7 eLiverpool, igama lami Ezra Chisospanda.
Siyabonga Chisa, litiyeke indlebe uza kuba esipha okwenzakalayo ke kulemidlalo ekhona le eNgilandi. Okaspanda. Kwanele likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk. Kodwa olivalelisayo kwamanje ngontungamilinkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.